manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe mugovera mbudzi 4/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHigh Court rinorasa chikumbiro chenhengo 23 dzeCCC dzakadzingwa muParamende navasengezo Chabangu. Zanu PF inoita sarudzo dzemaprimary elections kutsvaga vachakwikwidza muzvigaro zvakadzingwa nhengo dzeCCC. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court rarasa chikumbiro changa chakwidzwa kudare iri nenhengo dzeParamende 14 Pamwe nenhengo dzeSenate pfumbamwe dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC chekuti rirase kudzingwa kwadzakaitwa muParamende navasengezo Chabangu avo vari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC. Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi varasa chikumbiro ichi vachiti tsamba dzekudzinga nhengo idzi dzakanyorwa navaChabangu kumutauriri weParamende vaJacob Mudenda pamwe nemutungamiri weSenate amaemebo chinomona dzinogutsa chikamu 129 chebumbiro remitemo. Izvi zvave kureva kuti sarudzo dzekutsiva zvigaro zvenhengo idzi dzakatarwa kuti dziitwe musi wa9 zviita gore rino dzave kuenderera mberi. Nemusi wechipiri 7 mbudzi dare renomination court riri kugara richitambira mazita evachada kukwikwidza musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ranga richimirira vaChabangu kudare vaNgovani Stole kuti tinzwe kuti vatambira sei mutongo uyu.
Zvabuda mudare nhasi inyaya yatagara tachiziva kuti chabuda sezvairi because muswa 2 November maapplicants voti nekuSenate nekuParliament vanga vachinja nzira yavanga vachitaura nezvayo. Kuti ivo havasisina kutsamwa nebatiro akaita president of the senate na speaker of parliament saka vhere tagara tatichioziziva kuti hapasina nyaya
saka kubudirira kwaita nyaya yavaChabangu kana kudivira vaChabangu mudare zvaakurevei tichienda mberi
zvakureva kuti secretary general anotozikanwa mutsikusi ndivatanga naizvozvo zvaakureva kuti going forward kana kune marecords achaitiwa anoita nasecretary general azitotozikanwa
mutarisira here vachipikisa mutongo wabuda wapiwa nedare
vane constitutional right kuti vadaro but ndozvatinoti nechirungu is a futile exercise because that judgment is as clear as the sun rising from the east
saka imise gweta ravaChabangu zvii zvamungataurira nhengo dzebato reCCC nekuti tiri kuona kune kusawirirana kana kupesana mubato iri pamusoro pedanho rakatorwa navaChabangu
I think in my honest opinion they could have handled this thing differently arrogance haizobatiri munhu ivo kana vari CCC vagare nemusecretary general wavo vakagara nasecretary general wavo vonzwisisana kuzoti ivowo hakutora divi ivi uchituka uyu hazikubatsiri
Avanga vari gweta riri kumirira vasengezo Chabangu mudare vaNgovani Stole vari parunare kubulavai neStudio 7. Asi mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti sebato havasi kutambira mutongo uyu sezvo kusina akadzingwa mubato ravo kubva muParamende.
Isu hatisi kuwirana nejudgment of the High Court nemhaka yekuti CCC yakataura iyo and we continue to state this fact yekuti isu seCCC hatina nhengo dzedu dzeParliament kana macouncil ataka recola ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti isu seTRIPC hatina eposition inonzi Secretary General, nemunhu wamuri kuona ari kuti iye ndiye Secretary General webato reTRIPC. Number 3, isu seTRIPC tiri kustata the judgment so that we are able to communicate nema citizens neruzhinji reZimbabwe kuti what is the course of action yatiri kutora both politically and legally.
Saka matanho apa hamuchatora sebato reTRIPC?
Tichaita misangano yedu yeTRIPC sebato nema stakeholders ese kuti wirirane on the proposed course of action kuti ruzhinji reZimbabwe ruzive kuti tiri kufamba sei, tichaita sei on account of my by-elections akaproclaima isu takatara. And we emphasize the fact yekuti hakuna vacancy, saka haufani kuitwa by-election nekuti TRIPC haina kurikola munhu, hapana munhu akashaya. Saka the by-election is born out of an unconstitutional act.
Zvinosiya papi chimiro chematare emunyika?
Izvi zvinoita cast a dark cloud on democracy in Zimbabwe and the respect of rule of law. Zvinenge zvakuratidza kuti Zimbabwe ine dambudziko. Ndozvatakataura mungatarisa sarudzo maitira dzakaita, mungatarisa nyaya dzeviolence dziri kuitika. All this cast a dark cloud on our democracy senyika.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANU PF ratoita sarudzo dzaro dzekutsvaga vachakwikwidza musarudzo dzemabyelection mumatunhu ane nhengo dzeTRIPC dzakadzingwa muparamende. Kuti tinzwe mafambiro aiita sarudzo idzi, tabata mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Ichokwadi zuva ranhasi kunzvimbo dzine mabyelection, isu sebato reZANU PF tine nzvimbo dzatiri kuita maprimary election nedzimwe dzinenge dzakamira munhu mumwe chete adzopasina kuzoitwa primary election. Isu tiri bato rinoremekedza demokrasi, rinoremekedza zvido zvevanhu. Saka ni tiri kuita maprimary elections edu ari pajekerere, ari pachena, anoratidza kuti isu tiri bato rinoremekedza zvinenge zvichitaurwa neruzhinji rweZimbabwe.
Zvichabuda musarudzo idzi zvinotarisirwa kuziviswa riini vaMarapira?
Isu sebato reZANU PF tinogara tichiita izvi, saka hatitarisiri nguva refu pakubuda kwemaresults ekuti makandidati achange akunda achimirira bato pamabyelection anouya vhiki rinouya ndivanani. Tinotarisira kuti nhasi namangwana ndo mazuva atinenge tichizivisiwa vakunda mumaprimary election.
Vanga vari mushandi mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vasimuka munyika nhasi vachienda kuLuanda, kuAngola, kumusangano weSADC wevatungamiri venyika dzemudunhu rekuChamhembe kwaAfrica. Musangano uyu wakamboitwa nemusi wechipiri asi unonzi hauna kupera nekuda kwezvikonzero zvainge zvichinangana nemishina yaishandiswa pakuita hurukuro dzemusangano uyu padande mutande. Hatina kunge tanzwa zvabuda mumusangano waitwa nhasi uyu panguva yataenda pamhepo. Apo hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi, mauto emuchadenga eIsrael anonzi nezuro akabhomba motokari inotakura varwere kana kuti ambulance inonzi yaishandiswa kuburitsa vakakuvara kumaodzanyemba kweGaza. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Kurwiswa kweambulance iyi kunonzi nebazi rezveutano muGaza iyo iri pasi peHamas kwakasiya vanhu gumi nevashanu vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvadzwa. Asi mauto eIsrael akati motokari inotakura varwere yakarohwa iyi yakanga yazivikanwa seyaishandiswa nechikwata cheHamas kutakurisa zvombo pamwe nemauto echikwata ichi. Mukuru weWorld Health Organization vaTedros Adhanom Ghebreyesus vakati mumashoko avo padande mutande vashamiswa zvikuru nemashoko ekuti kune kurwiswa kwemaamburenzi ari kuburitsa varwere kubva muGaza. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni.
Tarisa kuvarwere zvinosiya varwere vari munjodzi kutarisana nerufu chaigo, nokuti kana motikari dzinotakura varwere zvisinei kuti vange vambori varwi kana munhu atokuvara achitakurwa nemotikari dzinotakura varwere maambirenzi, anenge atova pasi pekuti anofanira kunge achibatsirwa kuti ave neupenyu, marwadzo anyaradzwe, kukuvara kwaanenge aita kuchirapwa nechimbi chimbi.
Zvinosiya papi vari kukuvara muhondo iyi, tichiona kuti yave kukuvadza vanhu vasinei nechekuita nayo?
Tinoziva kuti zvakatora nguva yakareba kuti pave nenhauriranwa pakati peAmerica, Israel, Egypt nedzimwe nyikawo dzekuMiddle East ikoko dziri kubatsira kuti pave nenhauriranwa, kuti pazova nechibvumirano chokuti vakakuvara muGaza umu vari kutadza kurapwa vaende kunorapwa kuEgypt. Saka zvinosiya varwere vari panjodzi. Zvaakureva kuti muGaza Strip hakuna nzvimbo kunganzi kuri safe.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Hurumende iri kukurudzira vechidiki kuti vapinde mune zvemabhizimusi ichiti ndiro donzo rebudiriro yezvizvarwa pamwe nenyika. Izvi zvakataurwa nezuro negurukota rezvekuwandudzwa kweumhizha nebudiriro vaPaul Mavima, avo vakanga vakamirira mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. Pasmon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi, avo vange vakatarisirwawo pakuvhurwa kwemusangano uyu, vaMavima vakati vechidiki vanofanirwa kuita zvemabhizimusi nekuti ndipo pane pundutso yavo. Vakatiwo zvigadzirwa zvose zvinoshandiswa munyika zvinobva kune vemabhizimusi.
The primary skill that we need to develop is entrepreneurship. In business is where the goods and services.
Mumabhizimusi ndimo munobva zvose zvatinoshandisa munyika, saka makakosha chaizvo.
Asi vamwe vanongora nezveupfumi vanoti mikana mishoma zvikuru yekuti vechidiki vapinde mune zvemabhizimusi kana zvichienzaniswa neuwandu hwevechidiki vari kushaya zvekuita. Chizvarwa chekuSouth Africa chine mukurumbira mudunhu reAfrica munyaya dzekupakurudziro kuruzhinji padandemutande vaVusi Tembekwayo, ndivo vakataura semuenzi anoremekedzwa kana kuti keynote speaker. VaTembekwayo vakakurudzira vechidiki kuti vashande nesimba uye vatsvage nzira dzekusimudzira mabhizimusi avo, vachiti vatengi vanofanirwa kukosheswa.
It's about getting to the customers, not making the best product.
Kunyange zvigadzirwa zvenyu zvakanaka, munofanirwa kuvandudza nzira dzekutengesa nadzo.
Mumwe wechidiki akapinda ugungano iri ndava Tokmo Mapurisa, vanove mumiriri weZimbabwe United Nations Association, avo vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru kune vechidiki.
Sevana veZimbabwe, sema youth, we are looking forward kudzidziswa nekutanga mabhizimusi nekuti we've recently seen that in Zimbabwe we need to be self-empowered in order to make it.
Mukuru wesangano remai African Child Youth Development Organization, Muzvare Vimbai Butau, vakati vechidiki vanofanirwa kuda nyika yavo vorega kuita rusarura ganda kuti vakwanise kuita mishandira pamwe.
Patriotism is you not allowing other people to speak.
Zvakakosha kuti tide nyika yedu, saka ndinokurudzira vose vechidiki mumabhizimusi kuti vadaro vashande vose.
Vechidiki vakawanda munyika vanokurudzira hurumende kuti ivawanise mabasa kuti vawane cheuviri. Vakawanda vanotiwo upfumi weZimbabwe hauna kugadzikana, izvo zvinoita kuti chikamu chezvemabhizimusi chivaremere sezvo vachiedza kutanga makambani avo. Gungano iri rakapindwa nevechidiki vanodarika chiuru chimwe chete, vanosanganisira vadzidzi vezvikoro zvedzidzo yepamusoro pamwe nevanoita zvemabhizimusi akasiyana siyana, uye rakarongwa nesangano remai African Child Youth Development Organization nedonzo rekupamikana kune vechidiki kuti vagoverane mazano akasiyana siyana kusimudzira mabhizimusi avo. Vamwe vakapindawo musangano uyu vanosanganisira muzvina bhizimusi uye ari muimbi wenziyo dzechitendero Mudiwa Hood pamwe nemuimbi wechidiki NATO. Sangano remai African Child Youth Development Organization rinosimudzira mabasa evechidiki pamwe nekuvatsvakira mikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Loveness Mainato, mutungamiri wesangano reAlbino Charity Organization of Zimbabwe, iro rinoshanda nevanorarama nesope. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, mukatitsananguriro kuti sangano renyu rinobatsira sei vari kurarama neusope.
Sangano ratinobata tiri, sangano randakatanga, rinoAlbino Charity Organization of Zimbabwe, riri sangano rinoona maringe nemararamiro akaita evanhu vanousope vatinoti maalbinos.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano iri?
Aive matambudziko andakasangana nawo pakubatsirwa sandakaita vana vanousope. Ndine vana vaviri vanousope, mukomana nemusikana. Saka veukama hwekubvunza remurume wekokumurume havana kugamuchira zvakanaka. Vakaona kuuya kwevana vanousope mumhuri zvine kupomerwa, vaiti pakava nehunzenza, vana vakazarwa nemunhu aiita zvechipambi, uye vakava nokufungira kwakasiyana-siyana kuti havangadai vasiri vana vemumhuri. Saka ndakabatana nevanhu vakanga vane vana vanousope ndichibvunzawo kuti vairaramawo sei. Ndobva taona zvakakodzera kuti titange sangano rinobatsira vanhu vanenge vasangana nevana vanousope, kubva patinoti pachirungu magrassroots level, kuti titangire pasi pasi kubata background yevanhu vanousope, tichidzidzisa vanhu kuti zvinomborerei kuti mwana auya aine usope mumhuri.
Pari zvino zvii zvamungati zvimhinga mupinyi zvamuri kusangana nazvo zvamungadawo kuti veruzhinji vaziye nezvazvo?
Tambudziko hombe rakuzvisangana naro kushomeka nekushayikwa kwemafuta anoshandiswa nevanhu vanousope, kudzivirira mirazvo yezuva inenge ine ukasa paganda ravo. Pachirungu tinovati masunscreen lotion mashoma zvikuru munyika medu, nekuti vanhu vanousope vakawanda. Takatarisa nenhamba inoita zviuru makumi mana pari zvino, nekuti vana vanousope vari kungozvarwa vakawanda. Saka nokuda kweizvozvo kuti nhamba yakakwira yevane usope mafuta mashoma idambudziko mbira tiri kusangana naro. Zvakare vari kuirwa nedambudziko regomarara ratiti pachirungu skin cancer, mamiriro ekunze asanduka zvachose. Saka vanorwara nedenda rekensa vari kuwanda. Isu tisina chekufambisa, hatina mota pakuvatakura kuenda kuchipatara, matambudziko makuru chaizvo chaizvo. Uye tiri kuona kuti kurwisana kwemudzimba nokuda kwokuti vanhu vanenge vaine usope zvavanoda zvikwanisiro vachinzi zvinodhura, votanga kurwisana mudzimba varume kana vakadzi, koita mhirizhonga kuri kuwanda, gender based violence. Saka toona kuti vadzimai madzimai vachiri kushungurudzika zvakanyanya nokuda kupomerwa kunzi ndiwe uri kunzwa dambudziko rousope. Uye vana vane usope vari kusangana nematambudziko ekuti havasati vavekunyatsogamuchirika zvakanaka nevamwe, vachiri kupiwa madzita emadunhuriro ekusekwa aya. Saka ndo matambudziko atiri kusangana nawo, nekuti tine basa zvikuru rekudzidzisa vanhu kuti havave nepfungwa dzakanaka maringe neusope.
Kune vamwewo vakateerera vari kurarama neusope, ndeapi mazwi eshingiso amungavapi?
Ini ndinoshingisa vane usope ndichitaura kuti zvatakasikwa naMwari tiri ndo zvatiri. Hakuna akambonziwa unoda kunge wakamira sei. Uye zivai kuti imi mukapiwa zvikwanisiro mune mukana wokuita zvihombe kupfuura vanenge vachitiseka. Munoita zvakanaka kana kutopfuura, zvisinei kuti mune usope. Mutori vanhu, munhu munhu. Saka ivai neushingi nekuda kweza muri munhu wese mufananidzo waMwari.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwana ipapi, uyezve zvii zvamungati muri kutarisira kubvawo kune veruzhinji vangada kubatsira?
Pane Facebook page inonzi Albino Charity Organization of Zimbabwe. Tine Twitter zvakare yakanzi Albino Charity Organization of Zimbabwe, neInstagram Albino Charity Organization of Zimbabwe. Tiri kuwanikwa tiri kuzengeza for murodhi inonzi Nehanda Road, pa 1060 4, 6 apo tiri kuchengeta vana vakasangana nematambudziko neutope vakange vatosiya chitoro vasaka vadzosera kutoro uye tavasumudzira vanoda kuti bata panhare mbozha +263 773 468 122.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu wa lives chatinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Nhasi tichitarisa kusawirirana kunonzi kwave musangano revashandi reZCTU zvichitevera danho rinonzi rakatorwa negeneral council yesangano iri rekumbomisa kuve nhengo mutungamiri weAtuz vari mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure. Studio 7 yakaedza chose kunzwa divi reZCTU panyaya iyi, asi munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatakavatumira svondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru werimwe sangano rinove nhengo yeZCTU reZimbabwe Bengers and Allied Workers Union vari nhengo yeZCTU General Council vaPeter Mutasa.
Tiri kuona zvatanga tisati tamboona musangano wedu weZCTU, uye tiri kukatyamadzwa zvikuru nedanho iri riri kutorwa nevari kutungamira ZCTU rokuti munhu ataura achimirira vashandi zviri kutsigirwa nevashandi sezvakaitwa naObert Masaraure, zvekuramba udzvanyiriri munyika ino, zvekuramba corruption noumbimbindoga, zvekuramba kumbunyikidzwa kuita kodzero dzevashandi, uye zvekurambazve kuti munyika yeZimbabwe yakasununguka vanhu vave vanosungwa vasina mhaka sezvakaita ana Jobo Scala naNangari Bvume. Ndonyaya dzakarambwa navaMasaraure vachimirira musangano weCrisis in Zimbabwe Coalition, unova musangano wakafomwa neZCTU nemamwe mapaziwo akazvimiririra kuti utaure nyaya idzodzi. Saka tinoshamisika kuti ichi chinhu chingadzingirwa munhu here, nokuti pane zvose zvavakataura hapana kana chimwe chete chakanzimanyepo. Takatoshamisika tichiona vachidzimirwa mike, vachidzimirwa maspika munhandare, kudzamara vashandi vapopota kusvikira vadzokazve pakunotaura.
Tingati here ndodanho reZimbabwe Congress of Trade Unions? Tingati here masangano yese akawirirana ari muZCTU kutora danho irori?
Chatinoda kunyanya kuzivisa vazhinji nevashandi kwese kwese kuti iri harisi danho reZimbabwe Congress of Trade Unions General Council. Ndaivamo mumiting iyoyo, hatina kuwirirana. Paconstitution yedu, kana musina kuwirirana panofanira kuti pavhotwe. Hakuna kuvhotwa. Saka idanho riri kutorwa nevashoma vanewo zvavo zvavari kutsvaka nenzirawo dzavo dzavari kufamba nadzo.
Matanho api amuri kutarisira kana kuronga kutora panyaya iyi?
Isu weZimbabwe Banks and Allied Workers Union takatoramba mugeneral council imomo tikavazivisa kuti izvi hazvifaniri kuitwa, nokuti harisi donzvo revashandi rekuti munhu ataura chokwadi ambunyikidzwe, asi idonzvo revamwewo vanotova vanodzvanyirira vashandi vari kunze kwemusangano wavashandi. Izvi bedzi zvinoitwa kuti zvifadze hurumende iri kutonga, asi zvichikanganisa nekumbunyikidza kodzero dzevashandi. Saka isu takazviramba, asi hatisi tega. Kune masanganowo vakaita seMining Workers Union nevamwe vakaita seClothing vakatonyorawo vechiti tinoda kunzwisisa pamusoro pechinhu ichi kuti General Council yakaita here nemazvo, uyezve chii chakonzera kuti munhu ataura chokwadi chiri kudiwa nevashandi anzi anosuspendwa. Saka pari zvino takamirira tiri kungoona kuti varoda kuenda nokupi vachiita sei, asi takavanyorera tichiti tinoda kuti tiziviswe kuti chii chiri kutora nzvimbo. Nekufamba kwenguva, kana zvisina kufamba zvakanaka, tichange tichizivisa mamwe matanho atichatora. Asi pari zvino tiri kungozivisa vashandi veZimbabwe kuti musangano wenyu uri kudai imi kuti muudzivirire zvinhu zvaakuitika musangano, hatichazvinzwisisa.
Tirikuona kuti vamasara ure vakanzi vange vachipadivirawo pane zvakatora nzvimbo musi wa 1 May kudzuva resekwa. Imiwo sesangano muri kukurudzira here kuti vange vachipawo divirawo kuZCTU?
Izvi zviri kuitika zviri pachena kuti haisi donzvo revashandi, asi kune vamwe vari kuda kumbunyikidza musangano wedu vachiuitisa zvaitwa mimwe misangano yatinoona inoiswa muhapwa nevatungamiriri kana kuti nemapato ari kutonga. Saka hatina chatinokurudzira vamasaraure kuti vanyore kuZCTU, nokuti vakadaro vanenge vakutodignifya chinhu chisina kana nematuro.
Chiitiko ichi chinosiya papi chimiro cheZimbabwe Congress of Trade Unions semusangano mukuru unomirira vashandi munyika?
Musangano wedu weZimbabwe Congress of Trade Unions unozikanwa pasi rose nemunyika muno kuti ndiwo musangano kwemakore mazhinji kwazvo wakamira wechimira pazvokwadi, wechiudza hurumende, wechiudza vanhu vose navatinoshandira chokwadi, uchiramba nekudzivirira kumbunyikidzwa kworuzhinji. Ndiwo musangano waizikanwa kuti kana kukwikwidza kwemaelection kusina kubatwa zvakanaka, ndoo waitomira pamberi wechiti zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe munyika muno. Ndoo waitaura nyaya dzerunyararo, ndoo wairamba kumbunyikidzwa kwevashandi. Zvinova ndizvo zvanga zvichisumudzwa navamasaraure. Tiri kunyara zvizhinji kuti chii chaakuitika nemusangano wedu.
Nyore mukuru weZimbabwe vari nhengo yeZCTU General Council vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, Apumanika Diamonds yazvomesera mushure mekurohwa neshesha munhasi masikati. Chikwata chiri kutungamira Castle Lager Premier Soccer League chengezi chiri munzira kuenda kuHwange. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Manika Diamonds yazviomesera apo yarohwa neshesha 2-0 nhasi masikati munhandare yeBata. Manika Diamonds yacho yabva yabatwa pamapoints makumi mashanu neFC Platinum, iyo yashanya kuBulawayo ndokunorova Chicken Inn. FC Platinum, iyo inorairidzwa naNomen Mapeza, ndiyo ine mukombe uyu. MuHwange mangwana, chikwata cheHwange chine nhoroondo yakasimba yekurova zvikwata zvine mukurumbira pasi rese chiri kusangana nengezi, iyo iri kutungamira gungano iri. Mubati wepagedhe wengezi Chan Marion anoti chishuwiro chake kuti vatore mukombe weleague newechibuku Super Cup uyo vari mufainari yavari kusangana neDynamos musi wa3 zvitsa.
Zvinozivikana iri season yenyu, it's a winning season. We have to fight with the Jesus. We go through the book by the energy, the league, and it's not only Tika. As long as we keep on praying and fighting and fight for one another, we go through Jesus, nothing can stop us.
Asi, mutsigiri wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti ngezi haisi kuzoitirwa nyore nekurova HwaNge nekuti mutambo uyu wakaoma.
Boraka here, matimu ese ari kutamba. Saka kuti tizive kuti tinovendaka, pakaoma. Vese vari kutamba, ende vese vari kutambira kuhwina kuti hapana kuda kuchiyo.
Dynamos, iyo iri pachinhano chechina, nemapoinzi makumi mana nemapfumbamwe, ine mutambo muNational Sports Stadium mangwana neBlack Rhinos. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi. Green Fuel 1, Blue Chips 0. Simba Bora 1, Herentals 0. Asi mitambo ichange yakati fararira nyika yese mangwana, kusanganisira uyo uri Mbaba Field Stadium pakati peCapes United neHighlanders. Asi mumwe mutsigiri weMagri Machine vaMaxro Matonzi vanoti chikwata chavo hachisi kutamba zvakanaka, nokuti murairidzi wavo Lloyd Chitembwe ari kutambisa vatambi vakwegura.
Kudhara kwaipinzwa naAnesikunjira tinopiwa pana zvavaa ndichiona izvi tainakirwa nebhora ravo naBlack Steve Quash mushakabwavo vaipinza pana kozeta Charles Mulauri aitambisa vapana tichiona zvinyuwana iko tinatikuona zvinyuwana ndo nyaya iripo kunyanya iyo.
Yadha iyo iri patambo zvekare iri kubvara mitambo yesvondo rino nemutambo muBaobab Stadium neZPC Kariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kandemiri nishiti murari zvakanaka vateereri ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalamukela kweza kusihlwa mthwakazo omuhle kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inkantolo ye High Court ilahle udaba lwamalunga e-TRIPC angamachumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo ePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Ibandla le-TRIPC liyakusola kakhulu lokhu njalo lithi lisazophuma lesinqumo sokuthi lithathe manyathelo bani. Uzulu wakomankubo ePlumtree usesungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba ehamba umango omude esiyadinga ukwelatshwa kohingwe lakomadlambuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye High Court namuhla ilahle udaba lwamalunga e-TRIPC angamashumi amabili lantathu 23 olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo kumadala ePhalamende omabili ele-National Assembly lele-Senate ngomnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umahluli uJustice Munamato Mutebezi unqume ukuthi amalunga la ehlulekile ukusuthisa inkundla ukuthi uChabangu akalawo amandla okuwaxotshisa ePhalamende. Lokhu kusho ukuthi ukhetho lwama-by-elections oluhlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa olokudinga abameli abatsha luzaqhubeka mhlaka 9 ngompalakazi. I-nomination court yona izahlala ngolwesibili isamukela amagama alabo abafuna ukuncintisa. Sixoxele igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole.
Okwenzakele namhlanje yinto evele isisembhalweni, the writing was on the wall. Abantu labana sathi sifika enkantolo mhlaka 2 bafika bona ba-withdrawer i-allegation yabo yokuthi uSpeaker lo President weSenate babanga indlela ama-withdrawals ngendlela futhi ukufaka ngomthetho ngithi babesithi there was a violation of section 129 paragraph 1K of i-constitution. So into eSouth Africa yenzakala ukuthi bathi befika khona ngale basebesithi hayi abanani lendlela uSpeaker abalani lendlela uPresident abamba ngayo into leyo. So the argument fell khonapho khonapho. Then they started coming up ukuthi uChabangu kase member ye-TRIPC. Naye uChabangu esithi kabasenga ama-members e-TRIPC. Ujaji ungathi uyakhangela ukufake kanje. Uthe yena into ehluphayo ngeyokuthi kulo bhuti oyala ukuthi lo mfo wabo ngumntakababa. Lo mfo wabo esithi lo kasomntakababa, ubaba engekho. So ngabantu nje ababili ababanga nje umsindo. So i-argument yabo kade kuyukuba ngumsindo ngakufaka literally that way ukuthi sebeba ngumsindo nxa sebesithi uPresident weSenate lo abayerunga bayenze therefore i-by-election go ahead.
Sizabona yini gqwetha uChabangu esexotsha amanye amalunga e-TRIPC eParliament njengalokhu aseke wakutsho?
Well, it's difficult to preempt ngoba bengidila endaba ebiswe gimi ukuthi ku triple C ngale akubamba njani hayi angazi I triple C ye ngabikwazi ngoba uchaba ngu secretary general we triple C
abe triple C nxa sikhuluma labo bathi uchaba ngumuntu osetshenziswa yizano ngokunjalo bathi lani njengamagqwetha hayi ungane lilahlekile lapha ukulwisa abantu abakhethwe nguZulu kukhethwa abantu abe triple C
there's something abantu abangayizwisisiyo uZulu wakhetha abantu abebe deployed yi triple C so ayi triple C yiyo sibiza abantu bayo angithi so ukuthi kuthiwe i triple C kayibizanga i triple C kayizange ikhulume ukuthi ayibiza but kunabanye abantu abazithi bona just because maybe they are close to kuChamisa then they believe ukuthi then they are more triple C than any other person which is a wrong way of thinking so i triple C into ekhona ukuthi wena unje so i triple C yakwazi ukudeploya kwenye indawo i triple C nxa ingase ingasazwanani lawo kumbe for whatever reason iyaku-withdraw So now we draw another manager to our coach, because they are not members of the party, according to the Secretary General. Therefore, that's how they lost the membership to the Parliament and the Senate.
Umnumzana Ngobani sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu, yena ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C. Umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Gift Osterloh Siziba usole kakhulu lesi sinqumo.
It's an attack on democracy, it's an attack on the will of the people. Yeah, kungabe kulo umuntu olezinkinga lama problem ake kodwa ke akukhangelelwa ngokubana ke ku resolve ngoku undermine the will of the people. Ngenxa yokuthi abantu bavota and that is an attack on democracy and iZANU PF has always been on an agenda to systematically eliminate and undermine the will of the people. So yiko elikubona ikona and the slinking ngenxa yokubana ke abantu nxa bavota uvoti yabo ingasasebenzi ngenxa yokuthi umuntu uyaphuma evela lapha vela khona ethi ubani seyimkhiphile ubani seyimkhiphile kuyenza kube nzima ukubana abantu bebe lethemba mayelana nokuvota yinto okufanele silungiswe yinto okufanele siyikhangele thina njengamaZimbabwe
njengoba sokunje lizathatha manyathelo bani pho
Yes, siyaqhubekela phambili ke silomhlangano wethu lokuhlangana labanye abatshiyeneyo abasimelayo bayakhangela ke impumela ephume High Court se 28 page judgment. So iyakhangelwa ke once singaqeda ukuyihlunga sibe kwazi ukubana ke siya phambili njani njengebandla le-Triple C and sayazisa ke uZulu wonke jikelele and all who care to listen ukubana thina siyathatha ke ndlela bani both politically and legally ukubana silungise indaba ke yoku-undermine ke kwamavoti abantu abavotayo bevotela ke abantu ababakhethayo ukubana bebamela ke edale ephalamente lasemakhansilini so siza Kodwa ke emhlangano yethu sikhulume labantu bonke beZimbabwe kodwa siya emphasize ukuthi abantu bebekwazi kubana thina njengeTriple C akula mtesa mkhiphayo akula abantu esabaxotshayo so konke likubona imisebenzi yeZANU PF isa agenda and objective iku undermine ke ukhetho olwenza ngabantu
umnumzana Gift Osterloh Siziba ngomsekeli wesikhulumeli seTriple C Umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemhlanganweni weSADC oqhutshelwe kwele Angola namuhla obuhlaziya umumo wokuhlaliseka kumbe ukungahlaliseki okusemazweni asezansi eAfrika kanye lesimo sombuso okhululekileyo kulumango. Iningi belikhuthaza iSADC ukuthi iphathe udaba lokhetho lweZimbabwe kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu emhlanganweni lo. Kodwa sisiya emoyeni bekungakazakali ukuthi lumanyano ululokothile na udaba lweZimbabwe kumbe hatshi. Amabutho akwele Israel abombe imota ebikwa ibithwele izigulane iambulance eGaza abulala abantu abalishumi lanhlano izolo ngokusho kweHamas yona elwisana lebutho lakwele Israel. Uhulumende weIsrael uthi imota le ibithwele amabutho eHamas kodwa iHamas iyakulandula lokho isithi liambulance. Ibithwele abantu makhaza abalinyazwe ngamabhomba e-Israel. Iza kamizi za kumangubo e Plumtree sezi sungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba zihamba umango omude zisiyadinga ukwelatshwa kwezinye indawo ezikude ezigoqela kohingwela kwamadlambuthi. Kodwa zithi izandla zimfitshane ngakho zidinga uncedo. Sixoxele omunye wabaphathi balolu hlelo umnumzana Sibusiso Nleya.
Into yayenza sicabanga kuye ziklinikhi endaweni kamangubo komathi isimo esabazali asebekhulile labantwana abancane uthola ukuthi umzali uyakohingwe ngenqola eyofika segula kakhulu noma kumadlambuzi ngenqola eyofika segula kakhulu so yiso isimo esayenza ukuthi komwathi komangubo sicabanga kuyenza ikliniki
sike safika ekliniki yenu sabona mpela kule foundation sakhuluma lezakhamizi njalo zachasisa ukuthi hayi isifiso sokwakha lomtholampilo sikhona mpela kodwa kule ngxaki kuyini okusilelayo kahle kahle
lapha babunkomo isimo esiyenza ungathi siyasilelwa isimo sematerial yokusebenza khona phana noma imali yokuthi siphakamise asinako kahle kahle kunzima kithi thina singumphakathi sihlangene siyazama kodwa ke kunzima kunzima kithi singumphakathi into ebesicabanga besicabanga ukuthi masingatholelwa amadona noma singathola idona isiphakamisele sibonene ukuthi kuhamba njani
abangathanda ukuphathisa bengalifinyelela njani utsho inombolo zocingo le account number lapho abantu abangaphosela khona abalakho
inombolo zokuqhunywa sinazo ziyafonelwa ziya WhatsApp ekhona eka Sibusiso Nleya +27836684224 eka Sibusiso Nleya leyo kubuye eka Mrs Gibson Dube ngeZimbabwe it is 0771287564 ekugcineni kubuye esithathu eka Mrs Ngako Moyo 0774273356 ziphelele ke inombolo lapho ningasiqhuma khona seziphelele iaccount esinayo nge FMB eSouth Africa emwathi stokfela esekliniki yethu 6304513873 izo lezo babunkomo into esinazo ezibekisane nekliniki
umnumzana Sibusiso Nleya ngomunye wabaphethe uhlelo lokwakha ikliniki yakomangubo komngathi ePlumtree futhi ungusomabhizimusi
lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
lamlela
ukuswelakala kwemali indlala kanye lokusilela kwamanzi sokuthiye abesifazana bemaphandleni bethwele nzima uAlbert Ncube uyalandisa
Omama bemaphandleni bathu kumama Nzonzo komnotho kuhlana lendlala esemakhaya sekuletha ubunzima kibo unkosikazi Tsorile Moyo oyisakhamuzi esijubane ward 15 eKwanda South ongufelokazi uthi bathwele amagabha avuzayo emakhaya
siyahlupheka sesikhulile amanzi siyahambela kachana kodwa ke ngaya kuthasila amanzi eduzane ngiyakwanisa ukuzilimela impidi yami ngibe nithelela khona phana ngiyakwanisa ukuthi ngisawudwa lami lechukela lami angihluphi mntwana ngoba siyayibona impilo yanamhla iphila ngokuthi uzincedi So kodwa ngendaba yehlupho lamazi ikho kusihluthi sikehluthi sisibhadise singabafela njalo uyakwazi mntanami nxa singumfelukazi akula muntu okunakanela ngoba uyabunga umama ungubaba phakathi komuzi zonke izinto ziyaba ziwuxakele zikhangelelane lawe uyabufisa ukuncediswa kodwa kungalalutho ungalingakuncedisa kodwa nxa singathola amazi silakho ukuthi sizimele sizincedise mntanami saba lohlupho olunganeni.
Amazwi la acizelelwe unkosikazi Ellen Ncube esinye isakhamuso esijubane othi ngabe bayabolekiswa izimali zokusungula inhlelo zokuziphilisa.
Okuthi ngabe isikotsho sethu siyavuma ukuthi sibe lamanzi amaningi siyenze izingadi njalo okunye okwenze njalo sibona ukuthi idamu lethu ligqibelekile kalibambe manzi. Izifuyo ziyabe sezinatha edamu, so idamu kalila manzi selicijile, izifuyo sezinatha khonaphana ngoba kathesi kunzima siyathenga ukudla. Ngabe kuba lokuthi okungamalonyinyana okuthi omama sikwanise ukuthi sithole imali yokuthi silone, sikwanise ukuthi kumbe sizithengele onkukhu zethu, sifuye inkukhu zethu, kodwa imali hluphayo ukuthi singomama siyenze khona lokho. Sicela ukuthi ngabe kuloko imali silone ukuze sizincedise lathi njabo.
Isiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, uthi omama bemaphandleni bathi akazelele usuku lwabo kunyanga edlulileyo bekhala ngokuthi impilo iyayisiba lukhuni.
Umsitejo othi sithuthuke siye phambili, i-drought ilethe indlala, abantu abasebenzi, omama basala lentandane eziningi ezifuna isikolo lokudla benjalo bengasebenzi. So nxa ngikhangela ngibona impilo yabomama yehle kakhulu, sibabuyisele phansi sibacindezele. Amanzi emakhaya lonyaka nge-drought le abantu abalamanzi, nge-drought le abantu abalakudla, bekhangelele ukuthi ngabayaholiswa.
Kusenjalo abafuyi benkomo ezansi semandebeleni sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukuhlabisa inkomo zabo ivaccine ye-general disease esiphekwa kuleli. Ingcwethi kwezokufuywa kwenkomo umnumzana Sikhalazo Dube olilunga le-International Livestock Research Institute uthi abalima kumelanga besabe ukusebenzisa lawo ma-vaccine. Aba uhlangothi lukahulumente olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-Department of Veterinary Services bathi kwala ma-vaccine afika inkulungwane ezingama amahlanu 50,000 azasetshenziswa ukuhlaba inkomo kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lezansi Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Ngiyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa nonkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo owayekhuthaza abesifazana ukuthi baqoquzele imindeni yabo ukuthi iyebhalisela ukuvota kukhetho oludluleyo. Sicubungula ukuthi kambe abantu bazasukumela phezulu na ukuyavota kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi labo abebandla le-CCC abaxotshwa edalela iphalamende ele-senate lema-council ngempela usuphelile umsebenzi njalo sokuzakhethwa abanye.
Ukurikholwa kwamalunga edayele ephalamende lama-councillors akade qeda kuvotelwa nguZulu kulethe ukudangala kakhulu kwabavotayo ngoba bebekhangelele ukubana bazaphinda bavote njalo ngemva kweminyaka eyi-5. Nanku-ke ama-records la asuke kwenyanga ezimbili mangaphambanisi abantu bekhethile, sokuthiwa sokufuze bayekhetha njalo. Lokhu kubangelwa ngama-issues abakhona ku-internal party eyakhethwa ngabantu ukuthi kube lokungazwani thizeni okugcina kubangela ukubana abavotayo bagcine besiba-affected ngoba bona bayebekhethile bethi bakhethe kahle njengomuntu wayekhuthaza abantu kubana baphakame ngobuningi bayevota. Ngiyaqhubeka ngisithi kibo lingakhathali noba ngabe kurikholiwe kumbe ilunga lephalamende likhethile lishonile, thina sima ngokuthi asiqhubekeni siyevota. Manxa kusokubizwa ama-elections siphakame ngobuningi siyevota, sikhethe njalo singapheli umoya. Thina sokufunayo ukukhetha abantu abafunwa yithi, abathandwa yithi.
Bona abantu nxa bevota balolwazi olweneleyo yini ngomuntu abamvotelayo kumbe bakhangela ukuthi uvela kuliphi ibani? Njengoba sibona iningi koBulawayo livotela i-CCC kumbe ibandla le-ZANU-PF.
Abantu nxa befika isikhathi sokubana bakhethe bavote ngesikhathi sama-harmonized elections abakhangeli muntu, bakhangela ibandla abalithandayo, okubangela ukubana bagcine bengasananzelelanga ukuthi umuntu abamkhethileyo ngabe ngumuntu wendawo yini. Yikho sibona kathesi kungani kusiba lokungazwani nje ngoba abantu bananzelele sokudlulwa ama-elections ukuthi bangabe bekhethe abantu abaningi abasuka emaswingo bebavotela ngaphe endaweni yemathebeleleni okuyinto ezise ubuhlungu kwabanye abasebandleni lesisiba fila ukubana lokhu kakuso into eqondileyo ngokuba lawo bebekhona ukubana bangakhona ukubana bathathe lezo zikhundla babuse endaweni zabo but ngenxa yokuthi uZulu uthe evota ubevota evotela ibandla ngazange ikhangele ukubana umuntu ovotelwayo yini ubevele ekhangele laphana adinga ibandla elithandayo afake nje u-X
kodwa ubona abantu besukumela phezulu besiyavota kuleyi i-by-election ikakhulu sikhangela nje labo abesifazana labantwana
eqinisweni ukuthi ama-by-elections abantu abayanzanga ukuwaphakamela ngobuningi njengendlela ama-harmonized elections abaphakamela ngakhona okugcina kubangela ukubana ama-political party anjengama-CC anjengama-opposition kuleli agcina eluza ngoba ibandla elinjengezanu-P F liyama-members lama-structures aphilayo okubangela ukubana nxa kufika ama-by-elections abantu babaphakame ngobuningi besiyavota bese kusithi ama-opposition ngoba agcwele lama-sympathizers njalo alama-structures aphilayo abantu babe ngabalutshwana abahamba beyivotela ibandla leli busayo ligcina lisiba yileni njani elithathayo kuma-by-election lokhu yikho kubangela ukubana abantu bangani abaphatheki kahle ngokuthi kuzaba lama-by-elections kumbe i-by-elections kumbe i-harmonized election asiphakameni ngobuningi siphakame ngezimulu umama ubaba mntwana khulu gogo phama ngobuningi siyevota sikhethe bese ngiletha isixwayiso kumabandla wona la ayiwo adumileyo ayiwo akhethwa ngabantu ibandla le-CC nebandla lezanu-P F ukuthi abayekele ukudelela uZulu bebafakela abantu bokuze endaweni zemathebelelendi abanike abantu ilungelo lokubana bazibuse endaweni zabo i-internal politics zabo sicela ke zifeve abanikazi bendawo abantu bafuna ukuzibusa i-devolution esikhuluma ngayo asiyenzi asiyi-practiseni kuma-internal politics zethu ibisikhula isifida to the national politics ngokuba uvele ubone ukuthi loba kungathiwa yamabandla thizeni ngalawo mabili angabusa kugcina thina abantu bemathebeleleni sivele singabantu esicindezelwayo sisiselwa emuva
lowo ngunkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu esixoxe naye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
Lingali shona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokuthi inani labantu abavela phandle kwesigaba semandebeleni yibo asebegcwele kobulawayo ungakubangelwa yini lokho ukuze sizwe ukuthi uhamba njani silengqoqo lotubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo
la ukwenzakala ngayo asoze sicine sibona abantu abavela ezigabeni zeMandebeleni ngeminyaka elandelayo sebebalutshwana kakhulu ukuthi kuyabasokungani vele abakho
ya kwethusa gandi ngani kukhomba khonoko ukuthi inani labantu lokulisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becine sebebalutshwana kakhulu singazi njalo ukuthi so kungathiwani kodwa ayinani langona likhanya lisehla kumbe lihlala likhona apho liyantenga ntenga kodwa ngakhala kwezindawo inani labantu liyakhula
khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba semandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe kuyini kahle kahle ngokubona kwakho
izinto izizathu ezingabangela khonoku ngokuqala yasithi thina ngo-1988-1982 kuqala indaba zeGoogle round abantu abaningi singathi ngabantu aba-able-bodied babaleka baye ku Botswana baye South Africa abazange bephenduke labo bantu kwaloqala indaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu kobulawayo basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi kuthi ukuthi abantu bavala uTshwane yaya ilokishwe lakala imisebenzi abantu bahamba baye eGoli makhaya lemulini eziningi kunapha eMathebeleland abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula la bengafunda lapho ngingathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini wakhala ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi iningi labantu baseGoli yikokubangela ukuthi abantu bebala uTshwane konoko esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekuGoli umuntu ehle efike ehlale khona ngalele muli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho leqiniso yini khona lokho
yebatho njalo abanye kodwa into kwangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi sithina siduku prove mbuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi sibawele bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kutho ukuthi inani lolelo kuzamele silikhole ukuthi ilo likhona sibese sibona ukuthi isidingo sizathu zokuthi indaba abantu bebala uTshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu emandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuza umthembi kunzima ukuza abantu bethembe igovernment so ikho ke bazasihlala vele belensulo so ukuyiyona igovernment uthi yenza izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikuchoyo ikukhona
lo ke bekungumnumzana Methusele Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
siyabonga Chris Nansi impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla. IGreen Fuel inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. IChicken Inn layo inqobe iFC Platinum. Rather, iFC Platinum layo inqobe iChicken Inn nge-1-0. Cranbourne Bullets layo 1-0. IShesham 2-Manica Diamonds 0. Kuthi iqembu leSimba Bora lona linqobe eleHerentals nge-1-0. Kusenjalo umdlali weHighlanders uRaman Kutsanzira uthi bazadonsa kanye-kanye bahlasele ngamandla ukuze banqobe iqembu leCapes United emdlalweni wabo kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ukutsanzira utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuthi kuzamele kube lokudonsa ndawonye ukuze iqembu leHighlanders liphumelele emidlalweni walo wakusasa ozaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo.
Banizobanceda sebili njengeboyi zami soncedisana bazosebenzisa wona amandla abo mna nizosebenzisa i-experience yami. Sisebenze kahle sibili weekend, prepared for this match very well.
Iqembu leHighlanders lingena kumidlalo yeviki lamachumi amathathu lichiwa ngemiklomelo yithobamu nomunye liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo elengezi Platinum Stars. Njalo umqeqeshi walo uBaltimore Brito uthi kungadlali ngeviki edlileyo ukuze baphathisa ukuba bephutshe besendaweni enhle engalaneni.
Ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuba labadlali abake baphumula njalo abalengqondo ezike zakhokha umoya ngoba ngemva kokungadlali kuhle kuqakathekile ukuba abantu bajulise ingqondo baphinde bazithembe nxa sikhangela imidlalo esiselelayo.
Ngempela viki edlileyo imidlalo yeligi idedele umncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup njalo iqembu leHighlanders lona kalidlalanga ngoba selaphelelwa ngumphako. Kweminye imidlalo yakusasa iqembu lenkezi Platinum Stars lizavakatshela eLewange ngasemalahleni. Iqembu leDynamos lizanqikilana leBlack Rhinos ngaseNational Sports Stadium lizadlala leZPC Kariba ngasePaobab. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo. UJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, siziphethe ngebezihamba phambili. Inkantolo yeHigh Court namuhla ilahle udaba lwamalunga eTripusi yangamashumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxoshiswa kwawo eParliamente ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezochaba ngu. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa olivalelisayo ngontungamili nkomo kololokwana kwamatukandula.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murakanaka muriyeza.